Isaya chitsauko chemakumi mashanu neimwe. Nditeererei, imi munotevera kururama uye munotsvaka Jehovha. Tarirai kudombo ramakabviswa pariri naparuware pamakacherwa. Tarirai kuna Abhurahama baba venyu nokuna Sara akakuberekai. Pandakamudana, akanga achingova mumwe chete; ndikamuropafadza ndikamuita vazhinji. Zvirokwazvo Jehovha achanyaradza Zioni uye achatarira netsitsi pamusoro pamatongo aro ose. Achaita magwenga aro kuti afanane neEdheni, marenje aro achafanana nebindu raJehovha. Kupembera nomufaro zvichawanikwa mariri, kuvonga nenzwi rokuimba. Nditeererei, imi vanhu vangu, ndinzwei, imi rudzi rwangu. Ndichakupai murayiro. Kururamisira kwangu kuchava chiedza kundudzi, kururama kwangu koswedera pedyo nokukurumidza. Ruponeso rwangu rwuri munzira, uye ruoko rwangu ruchauyisa kururamisira kundudzi. Zviwi zvichatarira kwandiri uye zvichamirira ruoko rwangu netariro. Simudzirai meso enyu kumatenga, tarirai pasi panyika. Matenga achanyangarika soutsi, nyika ichasakara senguo, uye vanogaramo vachafa senhunzi. Asi ruponeso rwangu ruchagara nokusingaperi, kururama kwangu hakuzombogumi. Ndinzwei, imi munoziva zvakarurama, imi vanhu vane murayiro wangu mumwoyo yenyu. Musatya kuzvidza kwavanhu, uye musavhundutswa nokutuka kwavo. Nokuti chipfuno chichavadya senguo, honye ichavadya sewuru, asi kururama kwangu kuchagara nokusingaperi, ruponeso rwangu kuzvizvarwa zvose. Muka, muka, zvishongedze nesimba, iwe ruoko rwaJehovha. Muka sepamazuva akare, sepazvizvarwa zvakare. Ko, hausiwe wakagura-gura Rahabhi ukabaya chikara chiya here? Hausiwe wakaomesa gungwa here, iyo mvura yokwakadzika zvikuru, ukaita mugwagwa makadzika migungwa, kuitira kuti vakadzikinurwa vayambuke? Vakasunungurwa vaJehovha vachadzoka, vachapinda muZioni vachiimba. Mufaro usingaperi uchava korona pamiso yavo. Mufaro nokupembera zvichafashukira, uye kusuwa nokukahadzika zvichatiza. Ini iyeni ndiye iye anokunyaradzai. Ndiwe aniko anotya vamunhu vanofa, vanakomana vavanhu, ivo uswa zvavo? Kuti ukanganwe Jehovha muiti wako, akatatamura matenga, akateya nheyo dzenyika, kuti ugare uchitya mazuva ose nokuda kwehasha dzomumanikidzi uyo akarerekera kukuparadza. Kuhasha dzomumanikidzi dziripi? Vasungwa vakatapwa vachakurumidza kusunungurwa, havazofiri mumaoko avo kana kuzoshayiwa chingwa. Nokuti ndini Jehovha Mwari wako, anomutsa gungwa kuti mafungu aro atinhire. Jehovha Wamasimba Ose ndiro zita rake. Ndakaisa mashoko angu mumuromo mako, ndikakufukidza nomumvuri woruoko rwangu. Iyeni ndakagadzika matenga panzvimbo yawo, iyeni ndakateya nheyo dzenyika. Uye ndinoti kuZioni, muri vanhu vangu, muka, muka, simuka, iwe Jerusarema, iwe wakanwa kubva muruoko rwaJehovha, mukombe wehasha dzake, iwe wakasveta kusvikira wapera kuti tsvai, iwo mukombe unoita kuti vanhu vadzedzereke. Pavanakomana vose vaakabereka pakanga pasina anomutungamirira, pavanakomana vose vaakarera pakanga pasina aimusesedza noruoko rwake. Njodzi mbiri idzi dzauya pamusoro pako, ndianiko angakunyaradza? Dzinoti kuva dongo nokuparadzwa, nzara nomunondo. Ndianiko anogona kukunyaradza? Vanakomana vako vaziya, vanovata panotangira migwagwa, kufanana nemhara yabatwa mumumbure. Vakazadzwa nehasha dzaJehovha nokutuka kwaMwari wako. Naizvozvo inzwa izvi, iwe munhu wokutambudzika, wakadhakiswa asi kwete newaini. Zvanzi naIshe Jehovha Mwari wako, anodzivirira vanhu vake: tarira, ndabvisa muruoko rwako mukombe wakakuita kuti udzedzereke. Kubva pamukombe uyo, iwo mukombe wehasha dzangu, hauchazounzwizve. Ndichauisa mumaoko avatambudzi vako, ivo vanoti kwauri, zvambarara pasi kuti tifambe napamusoro pako, iwe wakaita kuti musana wako uve sapasi, kufanana nomugwagwa unofambwa nawo.